vabiti vaudzava mutenda mudare nhatsi kuti kubvira muna Nyamabvuvhu gore rapfuura kusvika pari zvino pane nhengo dzebato ravo dzinodarika gumi dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzine chekuita nezvesarudzo dzegore rapfuura uye ivo semukuru weparamende vanofanira kuona kuti nhengo dzedare ravo dzakachengetedzwa vatiwo nhengo dzeparamende dziri kusungwa nenzira dzinodzikisira chimiro chedare iri uye vati zvave kukanganisa basa reparamende.
Honorable Speaker, ndimi mutungamiri wedare rino. Dare rino rinofanira kuchengetedza chimiro chavo. Chimiro chedare rino chinochengetedzeka chete kana nhengo dzedare rino dzakachengetedzeka nekukwanisa kunge dzichiita basa racho.
Vabiti vati kunyange hazvo nhengo dzeparamende dzichitadza panofanira kuve nenzira ine chiremerera yekudzisunga nayo. Vati semuenzaniso mapurisa anokwanisa kutaura nevanokokera mapato ane nhengo muparamende kwete kusungira munhu pamusangano weparamende sezvakaitwa mumiriri weHarare West Muzvare Johana Mamombe nemusi wemugovera wapfuura. Kunyanga vamudhenda vati nhengo dzeparamende hadzisi pamusoro pemutemo asi vati vanobvumirana navabiti kuti nhengo idzi dzinofanira kubatwa zvine chiremera kunyange padzinenge dzichipomerwa mhosva asi vati kuti zviitike mutemo weprivileges act unofanira kusandurwa kuti unatsodoma matanho anofanira kutorwa panosungwa nhengo yeparamende.
Honorable
Biti vari kuda kuti pave nenzira yekuti mapurisa abate nhengo dzinenge dzichifungidzirwa kuti dzapara mhosva saka tinofanira kusandura mutemo wedu weprivileges act todoma kuti nhengo idzi dzingabatwa sei nenzira ine chimiro chakanaka.
Our Privileges Act, so that it clearly states what Honorable Vichy has said.
Vamudhenda vati kunyange vakanzwa kuti pane nhengo yeparamende iri kutsvagwa nemapurisa pari zvino havakwanisi kurambidza mapurisa kusunga nhengo dzeparamende nekuti vanogona kunzi vave kukanganisa basa remapurisa. Vatiwo Muzvare Mamombe vakasungwa zvine chiremera mushure mokunge vaudza mapurisa pamusangano wavo kunyanga kuti nyaya dzekungosunga-sunga nhengo dzeparamende dzinovhiringa chimiro chenyika apo iri kuedza kunatsurudza ukama hwayo nedzimwe nyika zvekare.
Living, they said, Iowa, Honorable Speaker, the Honorable Member and the Chef Wedu, they took their bags, they carried their bags themselves.
Vahwende vaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central uye pataenda pamhepo tange tisataziva kuti vari kupomerwa mhosva yei. Dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDC Alliance dzakasungwa kubva muna Nyamabvuvhu gore rapfuura dzinosanganisira vabiti Senator Morgan Komishi, vaAmos Chibaya, vaGodfrey Stole, vaLloyd Mukapiko, vaLivingstone Chimina navaSettlement Chikwinya. Mune imwe nyaya mumiriri weMangwe muNational Assembly vaObedi Gwamuguni veZANUP vazivisa kuti vanoda kuunza mudare mosheni yokukumbira gurukota rezvemutemo kuti chitamu chebumbiro remutemo chinopa zvigaro makumi matanhatu kumadzimai pasarudzo chirambe chiri mubumbiro remutemo wenyika. Chikamu ichi chinoguma kushanda muna 2023. Zvichakadai vamudhenda vazivisa kuti Committee of Standing Rules and Orders inotungamira basa reparamende ichadoma nhengo itsva dzekomiti yezvezvicherwa mushure mokunge yamisa kushanda komiti yaivepo nekuda kwekupokana kwenhengo dzekomiti iyi. Zvichakadai nhengo inomirira Norton vatemba muliswa nemumiriri wechegut west vadexter nduna avo vakapopotedzana komiti yezvezvicherwa isati yamiswa kushanda mwedzi wapfuura vakumbira kuregererwa kunhengo dzeparamende vachiti zvavakaita hazvienderani nezvinotarisirwa kunhengo dzeparamende. Vaviri ava vati vane urombo nezvakaitika uye vanduna vati vakatokumbira ruregererwo kumutungamiri wenyika pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.